Muchuchisi wenya ii, vawispa mabaudi, vakumbira dare kuti chingono ape umbo wake wemamirira akaita zvinhu majeri pasina vatori venhau neveruzhinji, vachiti mashoko achataurwa nachingono, anogona kukanganisa kuchengetedzeka kwenyika, majeri, vashandi vemajeri pamwe nevasungwa. Chikumbiro chehurumende ichi, chatevera kuda kuunzwa pachituru cheufakazi kwachingono negweta rake, amai Beatrice Mutetwa, avo vati mumajeri hamusi kutevedzerwa zvakatarwa nehurumende, pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti zvitevedzerwe senzira yekuderedza mukana wekutapuriranwa kwechirwere cheCOVID-19. Vachipikisa chikumbiro chehurumende ichi, amai Mutetwa vati bumbiro remitemo yenyika rinopa chingono mukana wekuti atongwe zviri pachena uye pajekerere, vachiti kuti ape humbo hwake mudare musina vanhu zvinotyora kodzero idzi. Vatiwo mamiriro akaita zvinhu mumajeri anofanirawo kuzivikanwa neveruzhinji, uye zvichaitawo kuti hurumende igadzirise zviri kunetsa kumajeri kuitira kuti vashandi vemajeri pamwe nevasungwa vasabatwe nechirwere cheCOVID-19. Amai Mutetwa vaudzawo dare kuti chingono ari kupona nekudya mabiscuits nemvura, sezvo vachengeti vemajeri vari kuramba kuti avigirwe chikafu nehama dzake. Asi mutongi wedare Vangoni Nduna vati bumbiro remitemo hongu rinopa chingono kodzero, asi kodzero idzi dzinofanira kutyorwa kana zvichikanganisa kuchengetedzeka kwenyika pamwe nemajeri. Zvaturwa nedare zvatsini rwane rimwe remagweta achingono va Gift Mutisi.
Tapinda mudare zvakanaka, takwanisa kuita chikumbiro chedu chebail tichiti pane zvashanduka. Asi tiri pakuita izvozvo, tiri pakati pekuti tichiroda kuita chikumbiro chedu, tati tiri kuda kupa evidence kubudikidzana hope wechingono. Muchuchisi vanova mabhaudhi vabva vasimuka vakati aiwa havana kusununguka naizvozvo nokuda kwokuti pane zvichataurika zvinobata-bata security yenyika kana kuti zvinobata security yeprisons. Saka nokuda kwaizvozvo vakumbira kuti majournalists nevamwe vanhu vese vabude vasinei chekuita nenyaya yakusari mali nemusungwa. Saka isu tanga tiri kupokana nazvo, asi mutongi vabva vauya vakati aiwa chikumbiro chestate chanzwika.
Vamutisi vati havasi kufara nemutongo waturwa nedare, kunyange hazvo nepfenyuro yeZBC nebepa nhau reHerald vakakwanisa kupinda mumajeri vachiburitsa mamiriro akaita zvinhu mumajeri maererano nechirwere cheCOVID-19. Vamutisi vati hapana zvakawanda zvine chekuita nekuchengetedzeka kwenyika zviri kuda kutaurwa nachingono.
Tinotambira nekukuhudzika, hatina kusununguka nawo nokuda kwokuti havasi kuziva zvaachataura zviri kutyirwa zvacho, asi mutongo wapiwa nedare tongoutevedzera.
Chingono uyo aunzwa mudare akasungwa nengetani dzemumakumbo, izvo zvapa kuti magweta ake apopote. Akatarisirwa kupa ufakazi hwake mangwana mangwanani mudare muine magweta nemutongi chete, achitsigira chikumbiro chake chekuti apiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso, achiti pane zvashanduka kubva paakambonyimwa mukana uyu. Zvichakadai, gweta remutungamiriri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vaMoses Nkomo vatiwo havasi kufara kuti nyaya yavaNgarivhume yatadza kupinda mudare, pachinzi hapana mutongi wenyaya yavo.
Takanyora tsamba kustate tichivazivisa kuti nhasi musi wa12 tichange tichiita chikumbiro chekuti Jacob abhadhariswe mari yechibatiso. Takatarisana nokushanduka kwakaita zvinhu kubva musi wakatanga kunyimwa bail. Nhasi tashamisika zvikuru kuudzwa kuti mutongi anoita nyaya yaJacob havapo nhasi, ende ndivo voga vanokwanisa kuita nyaya yaJacob. Taudzwa kuti vachadzoka kubasa musi wemuvhuro wevhiki rinouya.
Neimwewo nyaya yanga iri mumatare, varwiri vekodzero dzevanhu vanomwe avo vakasungwa muna 2018 vachipomerwa mhosva yekunopinda misangano kuMaldives wakanangana nekupidigura hurumende vabviswa muusungwa nhasi mushure mekunge hurumende yazivisa dare kuti haichadi kuenderera mberi nenyaya iyi. Vanhu ava vanoti vaFrank Mpahlo, vaGeorge Makoni, muzvare Stavile Dewa, amai Rita Nyampinga, vaGamuchirai Mukura, muzvare Farirai Gumbonzwanda navatatenda Mombeyarara. Kusungwa kwevarwiri vekodzero dzevanhu ava pamwe nachingono navaNgarivhume kuri kushorwa zvakanyanya nemasangano akawanda pasi rose, izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika zvasvibisa zita rehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.